Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu mbudzi 27 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amnesty International yopa mubairo mutori wenhau weStudio 7 akashaya Lucy Yasini. Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vavo voburitswa muusungwa. Ii ndio mimwe msore na odzedu zanasi zichuya kwa muri zichiva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nezuro rakacherechedza nekuremekedza mabasa akaitwa nemutori wenhau weVoice of America Studio 7 mushakabvu Lucy Yasini. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzokucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau mukuburitsa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, mutungamiriri weAmnesty International Zimbabwe Amai Lucy Masuka vakakurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti vadzidze kubva kumabasa amushakabvu.
Kana munhu achinge abudisa nyaya ari mutapi wenhau, anogona kusvika pakuti kodzero dzake iye dzinogona kutombunyikidzwa. Asi izvozvo zvazvifanirwa kuita kuti zvikonese basa rokutapa nhau kuti rienderere mberi. And Lucy akatipa a very good example kuti despite my challenges anga aripo, despite the context yanga iri challenging, hazvina kumudzosera sure pakuita basa rake.
Mwana wamushakabvu Yasini vaCharles Muzhanye ava vakatambira mubayiro wakapiwa amai vavo vakati ruremekedzo rukuru.
Ndinonzwa kufara zvikuru. Basa raitwa neAmnesty rinoratidza kukosha kwangu kwakaita basa ramai vangu maererano nemastories avaita achibatanidza nezvemahuman rights zvavaita zvaibata upenyu hwevanhu vakawanda.
Mumwe wevatori venhau vechidiki akakokwawo kumhemberero idzi Tande weGarusa akatendawo mabasa akabatwa naYasini.
Anga ari munhu yao ya aikudzidzisa kuti nhau dzinotorwa sei uye uno zvimiririra sei pakodzero dzako pakutora nhau. Aikudzidzisa hushingi, aikudzidzisa kusatya, aikudzidzisa kutora basa rako nemazvo, kutaura chokwadi.
Vachitaura neStudio 7 pachiitiko ichi, sachigaro weAmnesty International Zimbabwe zvekare vari mukuru wesangano reGender and Media Connect muzvare Patience Zirima vakarumbidzawo Yasini nekukurudzira mabasa evechidiki.
Iye aikwanisa kusvikika nevana vasikana vari kutanga kusvika mumidia. Achivadzidzisa kuti aiwa mumedia makamira makadai, mukatarisana nezvimhinga mpinyi zvamunowanana nazvo pakaitika maviolations, pakaitika iye non sexual harassment, unozvibata sei, unozviripota sei.
Yasini akatanga kushandira Studio 7 mugore ra2010 kusvikira ashaya musi wa18 chikumi gore rino. Mushakabvu akashandirawo nhepfenyuro yeZBC, SABC News nemamwewo masangano enhau akasiyana-siyana. Yasini ainyora nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoenderana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe uyewo nyaya dzezveutano nezvimwe. Mushakabvu ndemumwe wevatori venhau vakamboshungurudzwa nemapurisa kusanganisira kurohwa nekuvhundutsirwa ari pabasa rake. Akandeke kutanga Amnesty International Zimbabwe ichicherechedza vatori venhau vanonyora vachikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
mutongi wedare ra Major Street, Major Street Colette Ncube, vatongera mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change va Jameson Timber na va Jason Kaudza chirango chekugara mujeri kwemakore maviri. Asi mitongo iyi yasendekwa parutivi vachinzi vasapare mhosva yakadai makore mashanu anotevera. Vatimba nevamwe vebato ravo vakasungwa musi wa 16 Chikumi vachinzi vainge vaungana kumba kwavatimba kuAvondale muHarare vachida kukonzera mhirizhonga. Vamwe vakawanda vakasungwa vakaburitswa kuchisara vamwe vanodarika makumi matatu vanga vari mudare nhasi. Mumwe murairidzi anga ari musungwa akaremara vaRonald Hondongwa vanova nhengo yesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vapowa chirango chekugara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Asi chirango ichi chasendekwa kwemakore mashanu. Vamwe vane zvirango zvasendekwa parutivi vanosanganisirawo vechidiki vanga vari musungwa vange vari vapfumbamwe avo vange vapiwa gore vari mutirongo vakanziwo vasapare mhosva dzakadai makore mashanu. Mamwewo madzimai masere anga apiwa gore nemwedzi miviri kuchitiwo vamwe vanhu gumi vemuHarare vangavapiwa gore nemwedzi mina kuti vagare mujeri. Asi zvose izvi zvasendekwa parutivi kwemakore mashanu anotevera. Magweta avo azivisa kuti achakwikwidza mutongo uyu nechirango kudare repamusoro. Kuratidzira kuri kuenderera mberi muMozambique, maguta akaita seMaputo neNampula nemamwe vanhu vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa 9 Gumiguru dziri kunzi nevamwe vanoongorora sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Sangano reCenter for Democracy and Human Rights rinoti wandu wevanhu vafa munyika iyi vachiratidzira wasvika pamakumi matanhatu nemashanu kana kuti 65. Nhasi muchiitiko chakatyamadza vanhu vakawanda, nevhenyuro yeAFP yaburitsa vhidhiyo yemapurisa achitsika nemotokari mumwe mudzimai anga achiratidzira. Ari kunzi akuvara zvakaipisisa. Vanhu vange vachikanda matombo mapurisa achivaridzira pfuti nekukanda utsi hunokatyidza. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNampula kuMozambique vasimba vazvare mhaka kuti tinzwe zvizhinji.
Kwaita mhirizhonga nezhowezhowe mukoma Ivanzi kuno kuMozambique, inini ndiri kuNampula. Vebato rinopikisa rinotungamirirwa naVenancio vari kuramba sarudzo dzakabuda vachitiwo vakabirirwa. Sezvo isusuwo zvedu tiri vatorwa hatina chatinonyatsoziva, asi zvaakuitika pagiraundi ndozvaakutyisa, nekuti vanhu nemapurisa vaakuridzirana. Vanhu vari kufa, vanhu vari kukuvara zvakaipisisa. Kune chiitiko chabva kutoitika iko zvino. Patofa vanhu takatarisa pakuvara vanhu takatarisa mukoma. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Hazvibude pamapepa, hazvibude hazvo panyuzi, asi ndozviri kuitika takatotarisa isu, ndozvatiri kuona.
Saka imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muMozambique, upenyu hwenyu hwakachengetedzeka here panguva ino?
Kutaura chokwadi, akatichengeta nemwari, nekuti situesheni yacho haisi kusarudza kuti uri muZimbabwe here kana kuti uri muSouth Africa here kana kuti uri wemuno muMozambique macho here, nekuti pazviri kungoitika chero nguva, zviri kungoerekana zvatanga tokwanisa almost mwedzi wese tingangoti pakangopera maelections. Zviri kuitika each and every time. Handidi kunyeperai, upenyu hwedu huri mumaoko. Tingotedzera chero chinenge changoitika. Kana vanhu vakatiza vakanohwanda, tonotiza kuti chihwanda. Kana vanhu vakanzi vaswere vari mumba, toswera tiri mumba. Saizvozvo izvi zvatoitika titoriwo mutaun, tiri pakufamba tichienda kwatanga tichitoenda. Chitiko chatoitika ichi, vanhu vakakuvara, vanhu vakatofa, hazvizikani chinongoitika panguva.
Muri kuona here sekunge mapurisa achakwanisa kumisa mhirizhonga here kuitika iyi nekuchimbidzika.
Ah, tingati vari kuchengetedza here kana variwo vakutopfuura nekuti mutemo chaiwo ndokuti panoprotesta vanhu mapurisa anofanira kunge ane vanhu. Haafanirwe kunge achienda kunorova vanhu kana kuridzira vanhu futi. Saka hapana havazi kuita basa ravo nemazvo. Ivo vari kungomirira chete kuti vanhu vakapinda murod vachiita zvavanoita vakutouya vakurova vakutopfuura vanhu. Chatinoziva isusu hurumende vanhu mapurisa ipovhu. Saka mapurisa anototeerera zvinotaura vanhu nokuti ndoo vakava pinza basa. Ndoo zviri kuitika mukati menzvimbo ino. Mapurisa haasi kuchengetedza vanhu asi kuti akutorova vanhu akutopfuura vanhu.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNampula kuMozambique vasimba wazvere mhaka vachitaura vari parunare kuNampula kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri weBotswana achangobva mukusarudzwa vaDuma Boko vari kurudzira vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vapote vachitsiurana nekuti vakasadaro vanogona kuguma vasvika kuna Taisireva. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano wekuziya matambudziko nezvimhinga mupinyi zviri kutadzisa kubudirira kuAfrica weAfrican Economic Conference muGaborone guta guru reBotswana nemuvhuro, vaBoko vakati kutsiura nako vatungamiri kwakakosha.
We will be our own worst enemies if we do not step up, call each other out where we have to as leaders, and this has been one of the problems.
Vatungamiri zvakakosha kuti pote tichitsiurana nekuti tikasadaro tinenge tazvisika. Kira muto muto ili ndiro rimwe dambudziko guru ratinofanira kugadzirisa.
Rudziro iyi haisi itsva. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaTabombeki nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo muna 2003 vakaparura chirongwa chekuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vapote vachitsiurana nekudzoredzana kana kuti African peer review mechanism. Izvi zvaiitwa kuti Africa igadzirise matambudziko ayo kwete kuda kumirira vabva kure. Asi sezvirongwa zvakawanda zvaAfrican Union zviri kuratidza kuti muromo hauzarirwi nerwizi. VaBoko vakatiwo hondo dziri muAfrica dziri kudzorera budiriro kumashure.
Ending armed conflicts which hinder development.
Kupedza hondo dziri mudunhu redu chinhu chakakosha nekuti zviri kudzorera budiriro kumashure. Vamwe vari kumanikidzwa kuenda muupoteri uye vamwe vanosara nemavanga.
Sangano remaAmerica reAfrica Center for Strategic Studies rakazivisa mugwaro rakaburitswa muna Gunyana gore rino kuti vanhu vemuAfrica vanodarika mamiriyoni makumi mana vakamanikidzwa kuenda muupoteri nekuda kwehondo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancistown uye chichirarama nechamukai nyama vaThompson Gachange vagamuchira kurudziro yavaBoko nemaoko maviri.
Saka isu hatifani kurarama upenyu wekungovanherera munyika dzevamwe. Isu tura kudzokera kumusha towako Zimbabwe yedu asi tinotya. But kuchika kwacho kuchapera.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Botswana Dr. David Mandianike vanoti shuro yavaBoko inogona kunge vapedyo nekuitika nekuti kwakusarudzwa vatungamiri vatsva vakati wandei mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC.
MuSADC mune mhepo yavhuvhuta munyaya dzematongerwo enyika. Tiri kuona vazhinji maopposition parties vari kuuya vachipinda vachira zvigaro. Pane mukana wekuti pachangoita vechidiki vaakuramba vachiuya oro maopposition parties aakuramba achiuya achizochallenger my existing political parties which have been fairly dominant political parties.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kutsiura kunoti netsei sezvakabuda musarudzo yemuZimbabwe gore rapera. Apo vaongorori vesarudzo veSADC vachitungamirwa neZambia vakati sarudzo dzainge dzisina kufamba zvakanaka. Zimbabwe neZambia zvakabva zvave makara asonani. Asi muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti kurudziro yavaBoko haisi nyore sezvo nyika dzichiti dzakazvimirira.
Nyika nenyika dzine mafambisiro adzinoita zvinhu zvayo kana takatarisana nezvematongerwo enyika kana takatarisana nezveupfumi hwenyika. Saka dzimwe nyika hadzibvumidzwi kunge dzichipindira munyaya idzodzo.
VaSouth vati pakafanira kunge paine kuremekedzana pakutsiurana kwacho. Vakawanda vanoti kutadza kutsiura nhandiko kunopa vamwe kuti vashore zvakanyanya masangano akaita seAfrican Union neSADC. Musangano waAfrican Economic Conference wakarongwa nebanga reAfrican Development Bank rakabatana nesangano reEconomic Commission for Africa kana kuti ECA nereUnited Nations Development Program kana kuti UNDP. Nakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sangano reZimbabwe Women's Bureau rinoti richange richishanda nemadzimai ekumaruwa richivabatsira neruzivo rwekuchengetedzwa kwekodzero dzavo panguva ino pasi rose. Nenyika dziri kurangarira nekucherechedza chirongwa chekurwisa mhirizhonga yemudzimba che 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, icho chakatanga nemusi wemuvhuro chichipera nemusi wa 10 mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mpyanga Nyahuye naMai Melody Gwangwara vanoshanda neZimbabwe Women's Bureau.
Zimbabwe Women's Bureau musangano unoshandira kumarwa chipa mazimai ruzivo rwekuti vasambonyikidzwe uyezve vaziye kwokuenda kana vachinge vasangana nemhirizhonga. Tine mahofisi munzvimbo dzaana Mutoko, Gokwe uye Gwanda. Kune dzimwe nzvimbo tine vatinoshanda navo vanotibatsira basa vatinoti mavolontia kunzvimbo dzakaita sana Masvingo, Mutare, Rimba uyezve ana Mhangura. Uyezve tinoramba tichingopinda mune nzvimbo dzose dzakasaririra idzodzo nekuti ndiko kune vanhu vakawanda vanoda ruzivo.
Sangano renyu rinoshanda here nemamwe masangano mumabasa amuri kuita kumaruwa mukuedza kudzidzisa madzimai pamusoro penyaya idzodzi dzemhirizhonga?
Zimbabwe Women's Bureau iri kushanda nemamwe maorganization mukucherechedza 16 Days of Gender-Based Violence. Tichashandana na Women's Coalition, tichange tichibata pamwe chete nehurumende, tichibata futi pamwe chete nevanoita zvemutambo, National Arts Gallery of Zimbabwe, tichange tichishandawo pamwe chete nemashambanzo uyezve Men Engage Zimbabwe mukuderedzwa kwemhirizhonga munharaunda dzedu. Mitambo iyi iri kuitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Bulawayo, Harare, Gweru, Hopley and Epworth. Panguva yatiri kucherechedza kuderedzwa uyezve kupedzwa kwemhirizhonga, tiri kushanda pamwe chete neMinistry yedu of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, tichishandazve nemapurisa ari munharaunda dzedu kunyanya ratingati department obandiko re-victim friendly unit, apo vanenge vachipa ruzivo kumadzimai uyezve vanhu vari munharaunda wepa vanokwanisa kubatsirwa kana vachinge vapokana, kuitira kuti vanhu vasazosvika pakukuvadzana kana kurovana mudzimba.
Zvii zvamunokurudzira madzimai anenge akatarisana nemhirizhonga kuti aite panguva iyi?
SeZimbabwe Women's Bureau tinokurudzira madzimai ari kurarama mumhirizhonga kuti ngaabude pachena, vataure matambudziko avari kusangana navo kuti vakwanise kuwana rubatsiro. Kazhinji kazhinji mhirizhonga inokodzerwa nekusawirirana mumba kuburikidza nekwekushaya, sezvatinoziva kuti upenyu hwakaoma uyezve hunosha kashanduka. Nekudaro mudzimai akataura anowana mabatsirikiro aangaite kuti mudzimai akwanise kuwana chouviri muri gari yakaguta, vanhu vasapota vachirovana mudzimba.
Amai Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Women's Bureau vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Veru veruzhinji nemakambani varikurudzirwa kuti vayeukewo vakaremara nevanoshaya munguva ino yezororo rekisimusi sezvakaitwa nemakambani eMimosa Mine, Shushine pamwe neshamwari dzavo dzinosanganisira Valion Mhlanga avo vakaenda kuchikoro cheMargaret Hugo School for the Blind chinozikanwa zvakanyanya nerekuti Kopota School for the Blind kwaZimuto mudunhu remasvingo mazuva mashoma adarika vakanobatsira vana vari pachikoro ichi. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vana vakaremara vepakapota vazhinji vavo vasingaoni uye vachibva kumhuri dzevarombo vakafara zvikuru kupiwa zvipo zvekisimusi pamabiko avakaitirwa aya, sekutaura kwemukuru wechikoro ichi amai Tsitsimuganhu avo vanoti:
Mwana ari pakapota, mwana akaremara ari disadvantage nokuti vamwe havagoni kuwana zviposo zvavapuwa zvekrisimasi. So there is great joy nekuti vana vakaremara vane zvavapiwa an early Christmas. Inoita kuti nyange vachiita kumusha vamwe varikutaura kuti krisimasi yedu yatoita gore rino zvatotiitira. Satinotenda zvikuru nebasa raitwa pano, basa rinoshamisa.
Achitaura akamirira chikoro ichi, Guidance Chitake ane usope uye asingaoni akati rudo rwarakidzwa urwu rwakakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yekudyidzana nenharaunda kuMimosa vaRobson Kadike vanoti gore roga roga vanoisa mari parutivi yekubatsira vanonetseka.
Tinotoona kuti gore rega rega taisa budget seMimosa rekubatsira vanonetseka, ndosaka nhasi tiri pano tichiita mabiko ekisimusi.
Kunyange vakaramba kutaura uwandu hwemari yavakabatsira nayo kapota yese, vakabiki vakati vakavaka mudhuri wekapota house pachikoro, vakatengera chikoro motikari itsva yerudzi rweIsuzu KB250, vakagadzirisa mapoto ekubikisa uye kutenga zvikwanisiro zvekuti chikoro chibike sipo makobra pamwe nemishonga yekuchenesa mudzimba kuti vawane mari. Vachitaurawo pamabiko aya vaiva munyarikani mukuru uye vari munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati hurumende nemakambani ainochidzana nayo ari kutevedzera mashoko emukuru wenyika yekuti hapana anosiyiwa kumashure segotsi.
Tisina watinosiya kana nzvimbo yatinosiya. Chiretika ndechokudai, munhu wese akakosha, iwe wakakosha.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revakaremara reZimbabwe Disability Amalgamation Trust vaHard Life Tangai vanoti zvakaitwa nemakambani aya zvakakosha.
Raitwa izvi tinozvikudza nekurumbidza nekuti vashoma vanoyeuka vana vakaremara panguva dzakadai. Saka ava vavakoshesa nekuvarangarira panguva yekisimusi yatapinda.
Mimosa yakacheresawo chibhorani ikaisa magwenya emagetsi anoshandisa zuva pachibhorani kuti mvura isvike kudzimba dzinogara vadzidzi pamwe nedzinobikwa nekudyirwa. Izvo zvakaita zviuru zvipfumbana zvemadhora ekuAmerica kana kuti 9,000. Chikoro chikapota School of the Blind chiri pasi pekereke yeReformed Church in Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wevakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vamirira kugadzwa vaDonald Trump, amai Caroline Leavitt, vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vamwe vanhu vakasarudzwa navaTrump kuti vave mudare ravo remakurukota vari kutumirwa mashoko vachityisidzirwa. Izvi vati zvakaitika nezuro uye nhasi mangwanani. Amai Leavitt havana kutaura kuti ndivanani vari kutyisidzira vakasarudzwa ava. Vanoti havo vari kutyisidzira ava vari kutumira mashoko ekuti vachakanda mabhambo kune mudzimba dzevanhu vakasarudzwa navaTrump ava kana kunyeperawo kumapurisa kuti padzimba dzavo pane mhosva dzinenge dzichiparwa kuti mapurisa aendepo akapakatira pfuti. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvine magwaro ekugara muSouth Africa ave kusvika kwamvura yacheka makumbo anozivikanwa nekuti Zimbabwe Exemption Permits. Magwaro aya anenge asisashande musi wechishanu. Kuti tize nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, ari mukuru wesangano reZep Holders Association vaEdward Muchatuta.
Isusu seorganization zvechiti coordinating committee tine makore anosvika akutosvika matatu tichikurudzira nhengo dzedu kuti dziapply mawaivers, uye pakazouya minista achitaura nezvemapemits etuye tikakurudzira kuti vamwe vasiri kuda kuapply mawaiver, vasiri kuda kuapply general work visa vaapply pemit iyoyo. Asi dambudziko ratakasangana naro nderekuti tine magweta ekuZimbabwe aiti achanomirira vanhu mudare, airambidza vanhu kuti vasaapply. Saka tine vamwe vakateerera magweta iwayo vakasvika pari zvino vasina kuapply. Iko zvino ndo pavakutanga kuchimhanyamhanya kuda kuapply.
Saka izvi zvinoreva kuti kudii musi wechishanu ukasvika vasati vaaplya vochiita sei?
Chishanu chacho pari zvino kuri kuti tikabatsirana isusu nemagweta iwayo airambidza vanhu kuti vasaapply, tikabatsira kudzokera kuvanhu kuti vanhu vaapply vakakukwanisa kungoita online application, then zvinenge zvaapari nani kwesinezi nichasara isubmission. Saka deadline yacho inenge yabata.
Asi veruzhinji vakakwanisa here kunge vaaplya kana kuti vazhinji ndo vasina?
Kumamemba kuvanhu vedu nhengo dzedu vazhinji ndo vakaapply, nokuti taivakurudzira kuti apply mawaiver kana kuri kuti hamuna mari yekunobhadhara asi ngogarai maita online application. Vamwe vacho taigona futi kuvabatsira nemari, vainetseka nemari dzekuti vaite application iyoyo.
Vari muboka ririmo muchikwata chevanawo maZEP aya, mashoko amungava apendei kuti kudii?
Mashoko atinokwanisa kuvapa ndeyekuti ngavapote vachiteerera zvinotaurwa nevamwe vanhu vane maZEP, nekuti magweta edu maitiro avari kuita ndo ari kutokanganisa vanhu. Asi kune vasati vaapply izvozvi ngavangoita online kubvira nhasi kusvika musi wechishanu wacho vaona kuti vaite here online application, then pakuendesa kunoita submission zvinozovabatsira. Kana kuti tigone kutaura naminista, zviri nani kuti titaure naminista tine zvimwe zvatiri kuita. Asi ndikukumbirawo imimi majournalist mutibatsirewo pakuudza vanhu vedu vanotamba nepfungwa dzemaZimbabwe. MaZimbabweans atambwa navo for a long time vazii.
Avo vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZep Holders Association vaEdward Muchatuta vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Munau dzemitambo, Castle Premier Soccer League yazivisa mazita evatambi venhabvu vakashura mare gore rino kana kuti Soccer Stars of the Year. Vasarudzwa vanoti Blessing Sasha Moyo, Donovan Bernard, Emmanuel Jalai, God Knows Murwira, Ishewunesu Mauchi, Kama Billiard, Kingsley Muremba, Linoth Chikuwa, Trimo Machope, Walter Msona na Webster Tafam. Vateereri muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemaZimbabwe Exemption Permits ekuSouth Africa ayo ave kusvika kumagumo nemusi wechishanu, asi vamwe vachiti havasati vakwanisa kuwana magwaro matsva avari kunzi vange vatora. Vanoda kupinda muchirongwa ichi shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202 465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Amnesty International yopa mubayiro mutori wenhau weStudio 7 akashaya Lucy Yasini. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.